Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 21, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa apo nyika yatarisana nezororo rekisimusi negoredzva. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimirira mugore ra 2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra 2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoona nezvekufamba kweveruzhinji mumigwagwa anoti anowirirana nekurudziro yemapurisa yekuti vanhu vangwarire mukufamba pamazuva ano ezororo. Zimbabwe Republic Police inoti vatyairi vanofanira kumira kana vachinge vaona tsaona mumigwagwa, vobatsira vanenge vakuvara uye kuzivisa mapurisa nekukurumbidza zvinenge zvaitika. Mapurisa ari kuyambirawo kuti munhu haafanirwe kubva panzvimbo inenge yaitikira tsaona mapurisa asati asvika, sezvo kuita izvi iri mhosva. Mapurisa anoti munhu wese ane basa rekuchengetedza upenyu hwevamwe vanhu nemidziyo mumigwagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, asi mumashoko avo kustudio 7 vakati vanoshanda nevese vane chekuita nekufamba mumigwagwa mukupa chenjedzo neyambiro kuitira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu pazororo.
Vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotokari. Tiri kushanda nevamwe vakasiyana siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neveTraffic Council, tiri kushanda neMinistry of Transport, tiri kushanda neivo vemabhazi chaivo chaivo, tiri kushanda navo. Saka munhu wese anechekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motokari zvakanaka. Iri ndo nyaya hombe yataona kuti vatyairi vanofanira kutyaira motokari zvakanaka. Uyezve kana iri motokari yemhuri, ngaive motokari yemhuri. Kwete kuti vanotora motokari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motokari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu, toona yakatakura vanhu gumi.
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mumashoko avo kustudio 7. Tabata womukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe hatina kumbobvira tatinyarara. Tiri kuita zvese zvatinogona kuzivisa vanhu nekuyambira vanhu nyaya yenjodzi pamugwagwa kuti vangwarire. Iye zvino tirikungokurudzira vese vafambi vachazinga vachida kufamba kuti vange vachironga rwendo rwavo nguva iripo, vasangoyeri kana vangoda kungofamba ipapo vasina kugadzirira.
Ndezvipi zvamuri kukurudzira veruzhinji mukugadzirira kufamba kwavo panguva ino yezororo?
Tichingokurudzira veruzhinji kuti vakwire mabhazi nemichovha nemateksi ane namba tsvuku pachena, vasangokwire chero chero chavanenge vaona zvipipipi kana kuti mishikashika. Zvine njodzi zvokwira mota idzodzo kunyanya kumwa highway.
Asika zviri kunzi kune vemichovha yakachipa inokasirawo kufamba zvakare pamigwagwa apa.
Vanhu vakawanda vari kukwira mota dzematsotsi vasingazivi nevachida kukurumidza kuenda. Tiri kuti kumhanya haandi kusvika. Ngatiite sarudzo yakanaka yekukwira mabhazi nemuchovha nematekisi zviri pamutemo zvine namba tsvuku pachena, kwete kukwira zvipipipi izvo zvine njodzi zvokuti wakaita tsaona hapana rubatsiro rwaunokwanisa kunge uchiona kubva kumakambani einsuarenzi. Hauna kuchengetedzeka, uye zvakare mota yauri kukwira hauizivi kuti imotikari yani. Saka vanhu ngavangwarire, vakoshese upenyu hwavo pavanenge vachifamba, vaite sarudzo yakanaka. Zvinonzi vakuru manzeve ndeva
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati vachitaura vari parunhare kukadoma. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vatambira chirongwa chakaitwa nezuro chekuparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Gwaro iri rakaparurwa nesangano reZimbabwe Human Rights Association richishanda pamwe chete nesangano reObservatory for the Protection of Human Rights Defenders. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere.
Gwaro ratiri kuparura irori rinonzi iro the 2024 State of Civic Space Report rinobata nyaya dzakawanda, asi zvikuru sei rinobata nhau dzemashandiro anoita masangano akazvimirira oga. Isu takabatana pamwe chete, isu seZim Rights takabatana pamwe chete nemasangano epasi wose, sangano rinozikanwa nekunziro the International Federation for Human Rights. Rinobatanidza masangano anopfuura 120 vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose. Saka takabatana tikati hatimbonanganidzai kuti civic space yakamira sei muno muZimbabwe. Ndobva takurukura nemasangano anoshanda muno muZimbabwe anosvika iwo 67. Pa 67 ipapa pane atinoti manational NGOs vanoshanda vakatekeshera nenyika yose.
Nhoroondo yamuri kupa iyoyi yakakosherei muZimbabwe nhasi?
Yakakosha zvikuru nekuda kwekuti muno muZimbabwe pari zvino tiri kukurukura nenhau yatiri kuti iyo PVO bill. And vazhinji vemasangano akazvimirira ega vanotyira kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avachaita. Saka mu-2024 State of Civic Space Report takagara nawo pasi kuti vanyatsobuda pachena. Tikaona kuti vanopfuura 98 vanotya ivo kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avanoita. Masangano mazhinji anopfuura 70% vari kushanda vasiri pasi pechikamu chePVO Act. Kuitira kuti PVO bill parichava mutemo, masangano ese waya vanenge vaakuita sekunge vari illegitimate.
Gwaro renyu iri rinewo here kurudziro yarinopa kuti zvinhu zvingafambiswa sei munhau dzamuri kubata idzi?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitwa. Ripoti irori rine zvakawanda zvariri kukurudzira. Chekutanga ndechekuti mutemo wePVO bill, mutemo uri kuti paradzanisa, uri kukonzera iya yatinoti muchirungu polarization. Hausi kubatanidza vanhu. Ukatarisa mashoko mamwe aibuda muparamendi nemusenate ndeaya ekutoti vamwe variko vanotoona masangano akazvimirira ega sevanhu vakaipa, maenemies of the state. Izvi zvinokonzereswa nemapoliticians. Saka zvakabva zvatokanganisa mweya uri kufamba wakatenderera pane iyoyo inonzi PVO bill. Approach yatinoona yatiri kuti isusu a nation building approach ndoya tiri kuti a round table on the protection of civic space.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vachitaura vari parunhare kuHarare. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaita kuti vashaye zvekudya nemvura yekunwa ivo nezvipfuwo zvavo. Mumwe mugari wekunyamakate mudunhu reMashonaland West, vaLeroy Musendami, vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva uye vari kurarama nekutengesa huswa.
zvinhu zvazvakava magore rino zvekuti vamwe takatotanga kutorarama netotengesa huswa hwetirira mudzimba.
Mudunhu reMashonaland Central Kumbire, vagari vanoti hapana chavakakohwa zvekuti vave kurarama nemichero yemusango yakaita semasau nezvimwe, sekutaura kwaMy Loveness Kuvheya. Vamwe vagari vekumanyene kumaronda mashanu vave kurarama nemichero yesango. Mambo Ngezi vapita pasi pamire vanoti nguva yenzara Mwari nevadzimu vanoita kuti michero ibereke zvakanyanya kuti vanhu vararame.
Pane nzira dzavanoita nazvo kuyambuka vanhu tine michero inoti kana kusina mvura iyo ndobaanenyatsoita ma zvinhu zvakatongosvitwa zvakadiri naMwari.
Kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaitawo kuti mvura yekunwa ive shoma kuvanhu nezvipfuwo. Mumwe mugari wemudunhu diki reChegutu, vakanaka Mafusire, vanoti vakarasikirwa nemombe nhatu nekuda kwekushayikwa kwemvura.
Mukuona kwangu ineni 2024 ranga riri gore rakati omei chaizvo, rakanyanyisa kuomera vanhu vanogara kumaruwa. Uye varimi,
varimi vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva zvekuti vave nedambudziko rekutadza kubhadhara zvikwereti zvavakapiwa nemabhanga vachitenga mbeu nefotireza. Patabvunza kuti sei varimi vasingatore mainsurance vaEdmore Mazarure, vanoti varimi havakwanise kubhadhara nekuti vanowana mari shoma mubhizinisi rekurima.
It's because of course munhu anofanira kuti afford insurance kana kuafoda kuti because kana akangoningirirwa, that's why njono kuti mafarmers they are poor because izvozvo akaroyerwa nomuningi futi vaite nechivhama isina kuinsure.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti kurima kunofanirwa kuvandudzwa kuti varimi vakawanda varime nemvura yemadiridziro.
Makore ano mari yakawedzerwa inodiwa kuzvirongwa zvetechnology, research, climate change, kuwanikwa kwamainputs anotengeka nezvimwe zvinoita kuti kurima kuvandudzwa. Zvirongwa zvekurima tichichengetedza mvura, kurima tichibuditsa goo rakakura nemari shoma, uye kuwana zvokurimisa tisingamiriri magovernment programs oga.
Mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeter Hartatos vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kuyamura vagari pamwe nevarimi nezvirongwa zvakawanda zvinosanganisira chepfumvudza, vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa zvinosanganisira mbeu, fotireza nemishonga yesora. Asi mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita wekumarondera mudunhu reMashonaland East anoti hurumende iri kutadza kunyatsosarudza varimi vanorima zvechokwadi zvekuti mbeu nefotireza zviri kupiwa vanhu vasingarime asi vanozozvitengesa nemari iri pasi.
Hakuna proper vetting yemafarmers panyaya yekuti tione capacity yemunhu kuti akwanise kurima ndima yaari kudi yaari kuapply. Vazhinji vari kutowana mainputs vanhu vasiri kutorima vanozonotengesa mainputs iwayo.
Kushayikwa kwezvekudya kwakaita kuti mamwe masangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program ayamure vagari kunyanya yekumaruwa nezvekudya. WFP inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vanoda ruyamuro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Melody Gwangwara vesangano reZimbabwe Women's Bureau vachange vari kukurukura nesu pamusoro pemabasa avari kuita vachibata nemadzimai vari kumaruwa. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu, mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita nemadzimai ekumaruwa.
Musangano weZimbabwe Women's Bureau tirikushanda nemadzimai ari mumaruwa, majirimana egoko eganda seke mwana mutoko tichinita na gabini madili zero tichandika ya kini tichola tichandika azua kutitite madili zero edrit haya nibili za kura tika kumbra nitundu wa ishi kura rama yekushandika kama mirira ikundoye mbura ya rashio maaika na inti na mairu aika maka ya kati kakati kuzama kutitike ndipo zego na mirio zinda beiza ni kujira uye huo madzimai akwa nite kura mbajua na chumuli kibu mkuru
madzimai arimu njimbo zamburu kushandira izi varu kutambira sei jirongwa ishi
madzimai ari kufari na jirongwa izi ni kuti wari kwa nita kushanda kubasa mabasa au lasinga rwazi uweja kanyani ni kuti wa wachaiti basa rumu rwazi ni kashuro uweja kura mbomo wachina chura mbura kini kupachi mambu kutuwa kwa nita kudiri ya parizi mbura ini nge chingu pandani na paipi chenda pachirina iyo jeisi ngara siki watikanisa kwa magora kakura wiki barabara kujifari wa jakanyani ya magaden osa ati nao tunema zimai manuane 2020 kwa garden garden nema zimai akawanda itatika si isaifi ya nema zimai 36 wari kufari wa jirenda jatiri kuita jakanyani kisho ndiga mararamiri awari kuita nimori zawa kata karisa panaoze kuwa na kunyange mari iyo magariro mba
Madzimai aya ari kurima zvirimwa zvipi uyezve vanozokwanisa here kuwana kwekuzvitengesa nekuti vamwe vanowanikwa vachimboshora kuti ehe tiri kurima asi kwekutengesa zvinhu ndokwatiri kushaya
madzimai atiri kushanda nawo ari kurima zvirimwa zvakasiyana siyana tichizosanganisira matamatisi hanyanisi chibage makerotsi uye nemhiripi mukurima kwavari kuita vanorima chirimwa chine maketi kare kana kuti chiri kudiwa munharaunda yavo takatarisana nechibage chavakaita mwaka wakura nguva yechando wakaita chibage chavakatengesa namagumiguru gumiguru namagunyana zvakaita kuti vakwanise kuwana mari yakati kuti pari zvino vari kurima mhiripiri tichiita yatinoti contract farming saka vanotorima zvinhu zvinovatengi vanenge vari toripo vakazvimirira
tichitarisa kuti mataura imi kuti mune nzvimbo dzamuri kushanda nazvo unobatana here nehurumende mukuita mabasa aya
mabasa ose atinoita tinoshanda nehurumende nekuti zvekubva tinoita tinenge tichitarisa waro wenyika yedu yezimbabwe nditeriro yatinoti NGO zvani zvekubva tinoita semaNGO zvinenge zvichisapota nedongo rezimbabwe pabasa ratinoita rekurima tinoshanda nemaagricate officer tinoshanda nebandiko reministry of human affairs zvakanyanya kuitira kuti tikwanise kubatsira madzimai ari munharaunda idzodzo dzavari
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuwanai kupi
vanoda kushanda nezimbabwe womens bureau vanokwanisa kutiwana pamasaisaita webhusaiti yedu inoti www.zwbonline.org pafacebook vanokwanisa kutiona zvakare zimbabwe womens bureau pax yaimbonzitwita vanokwanisa kutiona zvakare zwb.org uyezve patiktok tiripo zwb saka hatinowanisa pakanyanya uye panhare vanogona kutibata pa+26342747433 vanoda kushanya maofisi edu anowanika panhamba 27 robert mugabe kubirawayo muharare anowanika panhamba 43 hillside road muhillside
mukushanda nemadzimai aya munei muchishanda navo pachena here
madzimai sese tinoshanda navo pachena tichizodi tiri memba kuti institution yekuti vanoda kushanda nesu vanoda kusapota basa ratinoita vakasununguka kujoina zimbabwe womens bureau nemari nyika $3 pagore kune vari kunze kwenyika vanobhadharawo $20 pagore vachisapota basa ratinoita asi vanowana zvikwanisiro vanowana pachena nekuti tiri kushanda kunharaunda dzimba dzimai akanyanya kusaririra kana kuti nzvimbo dzine vanhu vanoshanga vachouri zvakanyanya vatinenge tichida kusimudzira
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro navaShadrack Pasipanodya vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa vepapurazi re3A Tanridge kuNyamazi mudunhu renyanga avo vari kuti kune vanhu vari kurwisa kuvatorera purazi ravo ravagara kwemakore makumi matatu nemasere kana kuti 38.
Zvaita dambudziko rekushunguruzwa nekuperekwa zvinhu zvese zvifanira kushandisa papurazi. Hapana chondingagoni kuti kana dai ndikaenda kumakara mapurisa pane chinobuda, asi ndikazoenda kumakoti asi ekunyanga kana kuti pamugasa ndinoenda kuhwina kesi dzangu. Uko ndinoenda kuhwina makesi dzangu inini kwamutare kana kuHarare kupointina kukoti ndinoda zvinobva pamurongo dzemunhu nemapepa asina basa. Ndinoenda kumapurisa, mapurisa acho ndiwa mukati menyaya dzacho.
Muri kuti vari kukushungurudzai, vari kukushungurudzai nemutoo upi vapasi panodya?
Chokutanga takatorerwa mvura yeirigeshen chechipiri yakatorerwa ngombe 38 chechitatu iye zvinezvi muri kugadzikwa vanhu kuita resettlement mupurazi mangu ine vanhu vari kuzvidikisa hatitongi patiri kutonga.
Mune magwaro ya anorakidza kuti purazi nderenyu.
Ndinova vajonga nokuti ndiyo puri kundinoenda naye kukoti izvo. Handisina option babati ndaneta pamwe ndinomborohwa kuzi utati mangariyeba ndoenda kumapurisa mapurisa anosvika achitsveka.
Mati maendawo here kana kumahofisi ebazi rezvekurima kana kuendawo kana kugurukota rinoona nezvemapurisa rezvemukati menyika muchipawo chichemo chenyu?
Ndinawo ese mapepa edu kuhome affairs yekuministry of agriculture yekuministry of range ndinawo zvese hapana chondida. Gurukotero ndakatarisana naro parenzi ndeni dhabhengwa. Saka ndinoshanda dhabhengwa yekuti mapurisa regai kushungurudza munhu wese ane ikwaro rae kuzimbabwe. Pa2021 ndikaenda ngunyan duzi kuenda kuona minista ana kuona minista. Saka zvinondinetsa, saka ndati zvandinetsa nieliteteedi ndichishungurudza here. Saka ndati zvabudawo ndizivo kuti minista kana kuti premier secretary wanoti chii nekuti mapepers acho ndinawo ekukoti. Mapepers amwari kuripota kuti nyaya dzatizuzi kana kuministi dziri kuitwa underground. Saka ndochidii mapurisa wondita basa rekunge harakeni kuitera ngombe dzangu. Ndine tsamba kanyorwa nebheta rehurumende richitaura zvemuno kuti gungazi kuti usashungurudze munhu ana makore akadarebo. Vanoti hatibvumi zvinobva kumatare, kunobvuma zvinobva pamuromo wemunhu. Saka muchaona mapepa acho muchaona vanhu vacho vari kudaro vatu mumapepa vanoti hatibvumiri izvozvi zvinotaurwa kukoti.
Kova makavakidzanawo nawo havasi kubatsirawo here vachitsigira kuti aiwa uyu munda ndewenyu?
Vanototaurwa kuti zvetiri kuita uyu iwe ukapinda munyaya dzacho ndizvetinokuita wezvo nekuti uyu mutendei.
Zvikonzero zvipi zvamunofunga kuti zviri kuita kuti mubviswe panzvimbo iyi? Inyaya dzezvematongerwo enyika here, kutadza kugarisana nevamwe here? Zvikonzero zvipi?
Matongerwo enyika ndiyo ndirufu 87 kusvika ii ndakagara gore rimwe chete 86 87 ibva ndatangwa. Ndingatotaura hedu zvatiri kutaura. Kana munhu akuona kuti munhu ane 38 years achishungurudzwa aitorerwa mwedzi pasina kuti ng'ombe yacho munhu atengesa ng'ombe yacho ndikuti atora ng'ombe yangu haana kumbotengesa. Pane witness kuti atengesa ng'ombe kana kuti pane movement permit yeng'ombe zvese hapanazvo. Asi ndinoshungurudza ini ng'ombe dzangu dzato kuti ndirambe chitataura chiichaiti mapepa angu ndiwo achataura pamwe neangu nokuti amwe mapata ajejeraichi second anomaly in my report.
Manzwa hurukuro yataita navaShadrack Pasipanodya vepafarm 3A kuNyamazi kunyanga muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nhau dzemitambo. Vamwe vanoita zvemitambo vanoti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichagadzikana gore rinouya ra2025, vachiti gore ra2024 zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka. Asi vamwe vanoti vakakwanisawo kuwana mikana uye vanofara nematanho akatorwa nehurumende muna 2024 mukusimudzira nyaya dzemitambo. Mutori wedu wenhau, Pasmo Ndlovu, anoti panyaya iyi.
Mumwe anobika mitambo yemafirimu achishanda nesangano renatsa Zimbabwe Prosper Kudzai Madanzi anoti gore ra 2024 range rakamunakira zvikuru kuburikidza nemikana yakawana yemabasa akasiyana siyana.
Gore rino range rakanaka chose ende tinotarisira kuti gore rinouya mikana icharamba ichifurika zvakanyanya.
Muimbi ane mukurumbira Alexio Kawara anoti zvimwe zvakakonzera kusabudirira kwevamwe mune zvemimhanzi gore rino inyaya yekubiwa kwezvigadzirwa zvevamwe pamwe nekushandiswa nevamwe zvisina mvumo kana kuti copyright infringement.
Kana vanhu vakababasa ratinge taita isusu vachirishandisa kuimba kumabasa vanoitawo ivo kana vari vaimbi asi vasiriwo vakanyora, uye kana kuti munhu achitora rwiyo rwako obva aruitisa anganziwo maremix kuitora obva waigadzira zvakare uchitsikisa rwiyo rwemwe munhu rwakaitwa kare.
Mitambo yemadrama netheatre inonziwo yakaita zviri nani gore rino kana zvichienzaniswa negore rakapera ra2023. Mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti zvirongwa zvavo zvizhinji gore rino zvakakwanisa kubudirira kuburikidza nerutsigiro kubva kuhurumende pamwe nemasangano ekunze, izvo zvakaita kuti vakwanise kubuda kunze kwenyika nezvirongwa zvakasiyana siyana.
Vazhinji vakaramba vakamira vachiedza kuita kuti zviite, vanodzidzisa, vanobuditsa mitambo yacho, vanodzimwe dzinoendawo kunze kwenyika, vanonyora mitambo. So munoona kuti mapoka makasiyana siyana muchirunga wangati remain resilient vachigadzira mitambo.
Vanongorora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanorombedza zvikuru mitemo nehwaro hwakasiyana siyana hwakaita seNational Film Strategy, vakati zvinotarisirwa kuzosimudzira vakawanda makore anotevera.
Yakanaka zvikuru zvokuti dai yangokwanisa kutevedzerwa zvairi izvozvo, chokwadi film industry yemuZimbabwe inosimuka kubva pairi papa ikava industry inotyisa chayo muZimbabwe, tikavaone yatinoti is Hollywood.
Madzimai anoita zvemitambo anoti wakasangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushaya zvikwanisiro zvebasa nemari, asi vanofara kuti madzimai anoita zvemitambo ave kusimudzirwa. Mutambi anotungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Mozvare Angeline Dimingo anoti anofara kuti madzimai ari kusimudzirwa kuve vatungamiri, asi vanongoramba vachikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Asi zvisinei hatidzori tsvimbo, tiri kuramba tichirwira mikana yevanhukadzi kuti ienzaniswe neyevanhurume.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti gore rino sangano ravo rakawanisa vatambi vakawanda mikana, uye vanotarisira kuunza zvirongwa zvakawanda gore rinouya nedonzvo rekuvandudza chikamu ichi.
Tine mitambo yatakaita gore rino yakafanana ne chibuku Road to Fame, Culture Month, Nama, chibuku Neshamwari Dance Festival neimwe mitambo yakawanda yatakaita yakabuda ikafamba nemazvo mukusimudzira maartists edu emunyika muno muZimbabwe. Tinotarisira kuti mugore rinouya tiwedzere mwando pabasa rekusimbisa maartists kuti ashande basa ravo vakazvimiririra semabhizimisi.
Vatambi vakawanda munyika vanobuda kunze kwenyika vachindotsvaka mafurumanyoro kunyika dzakaita seSouth Africa, Canada, United States nedzimwe, uku kwavanoti kune kugadzikana pamwe nemikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. anokuoneka yine mufaro nekukushurirai zororo rakanaka. Ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 21 Mpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangeleleke ubungozi kumbe izindaleko ezingakhona ngendlela thizeni ezifikeleyo ezingaba ngezenzelo kanti nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe ikhazi ngobuningi balo.
UZulu ukhuthazwa ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubuthanisa igazi ngenhloso yokuphathisa abalimeleyo labalemikhuhlane etshiyeneyo olwe-National Blood Service Zimbabwe luthi luqhuba kuhle uhlelo lokuqoqa igazi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Uhlelo lolu olusungulwe ekuqalani kwayenalinyanga luhlose ukubuthanisa amaphayinti egazi edlula inkulungwane eziyisikhombisa i-7400. Kungakedluli iviki yakuqala yenyanga kaZibandlela. Kuvame ukuba lengozi eziningi ngesikhathi sekhefuleli okwenza kufunakale igazi eliningi lokunceda abalimala engozini ezijiyeneyo. Uhlezi loludaba sixoxa nomnumzana Sifundo Ngwenya oqoqa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene sezansi yeZimbabwe.
Sithi thina umkhankaso usuqalile kumtshelwe kahle ngongusi wenkampani le umadam Ulis Maro evula ke ukuthi hhayi kakugidi nokugcwale uchaphake indawo yonke. Sizame ukulomba igazi eleneleyo sikhangeleleke ubungozi kumbe izindaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo ezingaba ngezenzelo kanti-ke nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe igazi ngobuningi balo.
Okwakhathesi isiphala segazi kumbe inani elikhona limi njani? Liyajabulisa na kusukisela ngesikhathi liqala lolu hlelo libona sengathi igazi elikhona liya lisanda na?
Lona ngokwalo ngamanani, kodwa-ke angithi uyananzelela ukuthi ukufaka esiphaleni segazi kufana nje lomuntu oledamu lamanzi. Ukuthi ngathikathizene uyabubika ukuthi hhayi amanzi akhona, kodwa kusiya ngokusetshenziswa uyananzelela ukuthi abe lokhu esetsha ikakhulu incale ezulu lakhona elinayo linanga kahle. Kanti-ke lapha ngachathanisa ngithi singabe silombe kwindawo thizeni igazi elingani liningi sichathanisa ngalokho besikukhangelele. Ngisala lesingansi thizeni ukuthi ekusebenziseni ngapha kunjenje sikhangelane labantu abahlathele imvukuzane ezithiyeneyo esibeletho eyamangeni eyabo babe-prostrate kuzokuba le mikhuhlane eminye ethize ezidalwa ukuntshintsha komkhathi climate change. Sikhangelane njalo lezingozi zomgwaqo ezibhahile kuvele sezisikhalelile ngaphambili singakalombo okuya ngapha. Konke khonoko kudla esakeni lele nabantwana ezizalwayo lawo nina bayafuna ukuthi bondiwe ngokufanelekileyo. Kanti-ke lezinye iziphathiso ezabanye abavele abangabumbi igazi eleneleyo emzimbeni yabo. Ngakho-ke singaze sithi thina silombile laphana ngokukhube kungaka uzananzelela ukuthi izibhedlela ngobuningi bazo zabe zisiza ngamandla lazo zisiya ngendlela ezisiyeleyo ekudingeni kwazo igazi eliyabe zilidinga leziphathiso zabo.
Umbiko elihamba lawo nxa lisiya ebantwini ngothini?
Umbiko uthi dako umuntu oya bechayele ucingo ingozi kumbukusele ukuthize ukudinga ukuthole ukuthi abe sedinga iziphatho lwegazi ngegazi ngokwakhe. Ngakho ke hlezi ulungile, ulungele ukuthi lawe ma usulidinga lelo gazi ngathuba ozalidinga ngalo wenelise ukuthi ulifinyelele ulithole kwazisele iy'mahhala. Into yamahhala ukuzuyiza umahhala layo ukuthi ibe khona. Ngakho siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi bakithi zinomhle sitshaba bantu abahle bakithi siyacela lisondelele endaweni thizeni lapha esitholakala khona. Sinawo ama-mobile teams akhankasayo amabili kulumhlubuyo, kanti-ke sineklinika yethu laphana ku-J N N Komo nekulekejisati ngogara e-main post office. Kuvulekile khona phana insuku zonke nje ngaphandle kwangesonke, kodwa-ke ngokulungisisana sisayisana kungaba labantu abafisa ukuthi bachase ukuthi bayenikeza igazi siyalivulela nje kwenze ukuthi kube lula. Kanti-ke siyacela silisigqugquzela ukuthi hhayi asisebenzeni siqaphele, jayela kuhle uqaphele unganatampo njalo wenze ulandele imigomo nemibandela yemigwaqo. Lawe wena ohamba ngenyawo kube uhamba ngani, nanzelele ukuthi okusebenzisayo okuhambisayo kube ngokuza kuhlenga impilo yakho kulokuthi uzifake impilo emthekweni.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoxa inhlelo ze-National Blood Service Zimbabwe ezabelene sezansi yeZimbabwe. Ube secingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafo wembula.
Kwezemaphandleni, abantu abahlala duzane leWange National Park lezinye izihonqo zenyamazana zendle bathi bathwele nzima lonyaka njengeminyaka edluleyo ngoba ziphelile izifuyo zabo ezibulewe zimpisi, izilwane, amaganyana lezinye inyamazana eziquma santando emizini yabo zidinga amanzi, amadlelo lezifuyo. Inyamazana zendlelazo zibulewe ukuswelakala kwamanzi lamadlelo. Unokuthi abadlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuningi okwehlele uzulu lenyamazana zendlelo nyaka ezabelweni ezitshiyeneyo. Anhlanganiso ye-Wildlife and Environment Zimbabwe Matabeleland Branch babi kuba inani lenyamazana lehlile eWange National Park ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uphenyo kanda kwethulwa inhlanganiso le luveza ukuba iWange National Park isele le ndlovu yezedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amabili 22,000 okulinani elehlileyo nxa kuqathaniswa lakumnyaka ophelileyo lapho abenza uphenyo lokubala bathola ezifika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu 29,000. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority babika ukuba ezinye indlovu zatholakala zifile esihonqweni lesi ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi kusukela ngoncwabakazi bathungatha bafica indlovu yezedlula ikhulu lamashumi amathathu 123
zifile. We have lost about 123 elephants in Wangeni National Park due to drought-related deaths.
Wonke umuntu uyazi ngokwenzakala isikhonqeni zethu ngesimo sendlala. Thina sibone ezingu-123 zifile, okuyikutsho ukuba uphenyo lolu lungabe lusitsho ukuba mhlawumbe ezinye zafa, ezinye zaya kwezinye indawo, kumbe kababalanga zonke, kodwa njengoba sisebenza sonke bazosichazela.
UFarao ubike njalo ukuba lezinga lokuzingelwa kwendlovu ngokungekho emthethweni kwehlile.
Over the last 3-4 years, I think we've not seen one elephant within the Wange National Park region to poaching. It speaks of the good work that we are doing.
Asibanga lohlupho lolu umnyaka wonke angithi kusukela ngo-2020 inani leli liyehla kakhulu. IWange siyayazi yalohlupho lokuzingela, kodwa ngokusebenza kwethu sithungatha uhlupho lolu alusekho, osekusele indlala njalo sibangela ukuba sithole imbiko lembiko yokufuthela naphakathi kwabantu lenyamazana zethu ngoba zifohle siyadinga ukudla lamanzi ebantwini.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Phumlani Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange.
Lezo mulo be kwathi ngibaba ohlala ukukhona ngoba ngathi athethe ukuthi uyaphuma uyathola ungasela lutho ngoba ulala vele iphandle kuyabe sokuyidliwa kwakhona. Indlovu kanathethe ukuthi siyakhuluma ngezibhida wathi wathi kuyasiphambanisa le masimini sokulala kulindiwe khona emasimini encane akula benefit futhi oyithole ebantwini.
Sixoxe njalo lo mnumzana Dumisani Khumalo owagwazwa inyathi yayilandela inkomokazi zikamakhelwane wakhe. Uthi kuvamile ukulinyazwa kwabantu zenyamazana lezi lenhlalo nje kayisemnandi.
ukuthi abantu bengabayanga kakhulu esigabeni. Inkomo ezehlile ngenani lazo, abantu babe nenkomo esigabeni eziningi kakhulu ukuthi eminye imizi kwanisuka lenkomo ezidlula 20-30. But ngenxa yendlala lo wildlife conflict esikhuluma ngayo, hayi mhlawumbe yehlile emakhaya lapha, kusikho umuntu onenkomo ezidlula 30 right now.
Ukansela wesiqintini sekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi kuyethusa ukwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu bavala izibaya, abantu bavala amasimu. Khuluma so iganga linele yalelinyo kodwa kusela umuntu ohamba kuyali. Ngoba abantu asikuthi abala interest, asikuthi abala amandla. Amandla balawo, but bathi bona ngake zake silime amandla adilize kumbe achabalalise izinyamazana mahlayana nje.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana zendlela abantu lokho kuqhubekela phambili, bathi lokhu kubangelwa ikukukudeka kwamadlelo, ukuswelakala kwamanzi ezikonqweni, ukungabiyelwa kwazo kanye lokukhudumala komkhathi. Abohlangothi lweZimparks babika okufanayo besithi kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiyabamba kodluleyo kwafa abantu abangamakhulu amathathu 300 ababulawa zinyamazana zendlela. Ndlewa limala njalo inani elifanayo phakathi kweminyaka le, bathi inyamazana zendle zadla inkomo ezifika phose yamakhulu ayisikhombisa 697, imbuzi ezedlula ikhulu kanye labo babhemi abalikhulu lamachumi amabili. Inhlanganiso yezemvelo ebona ngokwenzakala emazweni wonke e-International Union for Conservation of Nature yafaka umthetho onqabela amazwe ukuba athengise impondo zendlovu kulandela ukunanzelelwa kobungozi lokuchaba lala kwemvelo. Kodwa abezimparks baya kuphikisa lokhu besithi yikho okubangela ukufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Busi gaba sabo mama. Abesifazana bathi ubulukhuni umnyaka ka-2024 kodwa bafisa ukuthi kube lenguquko ekhanyayo ngomnyaka ozayo. Ikakhulu kungana izulu bethole ukudla ngemfanelo njalo lezifuyo zibe lamadlelo aluhlaza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abaningi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bakhale ngesomiso esikhulu esikwele Zimbabwe esidalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iningi labo okwamanje abatholi ukudla okweneleyo, abanye bathi baphila ngokucela ukudla kubomakhelwane kumbe izihlobo labangane njengoba ingatholakali imisebenzi elizweni. Loba bebhekane lohlupho lolu banethemba lokuthi kuza kuba ngcono ngomnyaka ozayo kungana izulu. Unkosikazi Nomvula Mguni omele ibulawayo edale lePhalamende uthi indlala ibhuqile elizweni lonyaka.
El Nino le khona ayisiyole efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle. Yikho athi esikukhangeleleyo for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kube khona kuzantshintsha. Le parliament kuzasebenza okulungileyo okufunwa ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenziswe ngemithetho.
Umbono wakhe usekelwa ngunkosikazi Othilia Sibandalaye olilunga ledale lePhalamende ohlala kobulawayo othi ukhangelele ukuthi kube lokuthula eZimbabwe lokuba omama bathole imali yokusungula amabhizimusi kungelabandlululo.
Kodwa sikhangele ukuthi omama siyithi isizwe, akula baba okhona ngisho lomkhokeli okhona ongadlulanga kumbe ongathwalwanga ngumama. Lenhlelo zabomama ziyasilela, sikhangele ikakhulu inhlelo zokulima kubomama ngoba kuyizwe ezingathuthukisa isizwe. Sikhangele njalo ukuthi ibhanga labomama labontanga lingezelelwe ngokugcweleyo imali lezi ezibolekiswayo njalo kuyehliswe indingeko ezifunekayo ikakhuluma omama sebefuna imali lezo ukuze bezithole, bethole amathalakitha, bethole into zokulimisa.
Ngaphandle kokudla abesifazana bathi bebethwele nzima ngezempilakahle ngoba kabanamali yokubhadala ezibhedlela njalo leyokuthenga imithi yokuba bephephe emkhuhlaneni etshiyeneyo. Unkosikazi Sibongile Maphosa omele iMathebeleleni South edalele eParliamente uthi bekunzima lonyaka.
Uyabe ethola iphakethi elilodwa elama sanitary pads ngomnyaka ngeallocation efakwe ngumthuli. Nxa kuyikuthi umntwana uyabe ethola iphakethi elilodwa ngomnyaka, yebo ye abazali labo babezama lapha lalaphana, kodwa uhulumende ukuthi athi yena uzanika umntwana oyinkazana isipho sephakethi elilodwa lama sanitary pads ngomnyaka, umntwana ongena esikhathini 12 times a year, abanye njalo bangene kabili ngonyanga.
Osakhulayo uShantel Mawire owenza izifundo zemfundo yaphezulu kodwa engakasebenzi selokhu wagqiba izifundo lezi ukhala labanye.
Hawu thanti sengikhangela kathesanti, ngiyabona sibili ukuthi ebenzima usuke wabanzima ngoba ngabe sengiqedile isikolo bengenza i-development studies. Sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-aplaya ngidinga imisebenzi. Ama-rejection ebebaningi kakhulu, so usuke wabanzima kakhulu for mina, kodwa ngase ngikhangela u-2025 I'm hopeful ukuthi on the way, along the way, ngizathola something.
Uyalila lo mbalisi uHope Ranganayi.
U-2024 wami, yeah, ube full of ups and downs, but economically really disability and poverty has always been into esihambisanayo lezo. Bekunzima nje ukuthi nami ngumzali ngikhubazekile, kodwa ngingumzali ukuthi ngikwanise ukuthi umntanami la athole okwenele empilweni, ukudla okweneleyo, isizi landani. Bekunzima but sizamile nje ukuphusha ukuthi siqhubeke. Ngikhangelele lama ukuthi 2025 khabe ngani olula nyana.
Abesifazana abaningi bathi akuqhubeki lamabhizimusi ngenxa yokuswelakala kwemali yokusungula amabhizimusi njalo lokungatholakali kwemali kuZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla siza lezibuhlungu. Sixoxa ngokutshona kukamnumzana Richard Ngalo Mabena, owayengumtshayeli weqhawe lesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngesikhathi somzabalazo. UMabena ubhubhele eMelika lapho abesehlala khona. Utshone mhlaka-10 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82. Uchiye umbiko wokuthi ufuna ukuyabekwa ngakibo eFilabusi esigabeni seGwatemba, kodwa udubo ikuthi isithupha sakhe asitholakali okungenza ecine esebekwa eMelika. Sixoxe lonkosikazi wakhe uMama Gloria Nkomo, yena othi labesigodlo seZimbabwe eMelika bathi akula ncedo abangabapha lona nxa kungela sithupha.
Mina ngihlale laye from 2013, kwathi ngo-2017 wahlatshwa umkhuhlane waba le prostate cancer siseGeorgia. EGeorgia welatshwa i-prostate cancer yaphela. After that, 2018, waba kidney problem. So, ubeselatshwa ama-kidneys kathesi ubaba uMabena ehamba kathathu ngeviki. Kuze kwathi-ke mhlaka-10, mhlaka-9 ebusuku ubaba uMabena ngikhulume laye nje sithi, hayi mina vele uyazi sengifuna ukuhamba ekhaya, ngifuna ukuhamba ngiyebekwa ekhaya. Wasihlanganisa nomntana nakho umfana okhona ohlala eVegas. Wathi mina ngifuna ukuyabeka ekhaya, ngifuna ukubekwa la.
Liza kulandela yini konoko ngoba sizwa kuthiwa ungani kukhona okuhluphayo?
Besifuna ukukulandela but osokuhlupha yikhona lokhu ukuthi kala sithupha sekhaya gala isitifiketi, gala ipassport engena ngayo kuleli lizwe kalayo.
Ongangokuthi usebenzisa amaphepha eMelika kuphela.
Ye, ulamaphepha aseMelika, ube yi-citizen yala ngoba ubaba I think ulama 40 or 45 years ela, or more than that.
Kodwa ekhaya khona isithupha somuntu nxa uyisizalwane seZimbabwe amaphepha ayabe ekhona bathi kwehlula ngapho ukuthi kutholakala.
Sizamile abantwana basekhaya abantwana bomni wabo bahamba bayezama bathi kuyehlule. Kwasekusithi omunye wabafowabo wakwamabhena wasithumelela iinamba zesithupha wathi zinamba zesithupha but iinamba zesithupha asizo ezihambelana lomabhena inamba lezi zihambelana lomunye umuntu ngoba ifela busi i-under 21 yena isithupha sinike sona si-under 27 i-last number is 27 instead of 21 so that means isithupha lesana kasiso sefela busi it's not even for umabhena
yena ubaba ngowefela busi
yena ubaba ngowefela busi ezalwa efela busi uNkathazo Mabhena then umama wakhe kwakuthiwa uMbuthanelwa Jubane wayezalana labo uMaplot Jubane but bonke sebasithiya abazali ubaba vele kufamily kaMbuthanelwa Jubane lo babo uNkathazo ubesesele bebabili lomunye oseZambia ukhona yaphila
bonabo abasekhaya othi labo bake bazama ukumtholela isithupha lamaphepha kwehlula bahambile yini bayabonisana labalisa lezinduna bakhuluma lazo ngalolu daba
ngithe ngibuza kukhanya wathi kabahambanga ukuyabonana labalisa ubaba oncane ongiqhubele inamba yona leyo umfowabo okayiso mncane ungitshela ukuthi yena ukuthole kuma-title deeds akhe ayelawo ikhaya khonale but ayi lesi sithupha kasiso sakhe
libona ngani lingaphathiswa njani ma
ubaba nxa abezapho abanye abamaziyo abakhona le khaya abanye abafowabo basimeli khonale ubaba ayibekwa lapha endaweni akade efuna kuna njalo kungafinyeleli ukuthi siyemlahla khona le khaya sesizagcina simlahla e-Atlanta ngoba lapho esihlala khona kathese North Dakota kabambeki umuntu kuze kuyefika uJune kuyasinowa nje ngikhuluma nje kawuphumeki laphandle
umama uGloria Nkomo ngonkosikazi kamufi uRichard Ngalo Mabhena yena owayengumtshayeli walo owayekhokhela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sileqembu lerumba elizibeza ngegama lokuthi ama-elefant amahle liphethe i-EP yalo entsha elesihloko esithi kuqina ngamandla. Nansi isikhulumeli saleli qembu uKhumbulani Ndlovu.
Sama elephant amahle smile chocho esigabenza endaweni yakwaskete esigodini sako drive emculweni si album EP yethu esithathu le EP esithathu sama album ayi 2 le single track e 1 le EP e 1
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukusithola bangasithola ku 0826 040 56, eBramfisher ungasithola ku 0653 69 295, City A Deep Duty ungasithola ku 0679757394, kambe ukugcina ithi 0653069792. South Africa. The numbers of Zimbabwe is 263 77 33 63 137.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Akubalandeli, ngicela isapoti, sicelela isapoti kubalandeli, sisapotini ama-elephant balandeli, ngicela ngiyacelela isapoti, ngiyacelela isapoti kubalandeli. Nabantu bethanda umculo wakithi oyeromba, sicela nje abantu sisapoti umculo wakithi oyeromba, asisapotaneni bantu bakithi, ngiyacela.
Singekehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. Singakehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. UZulu kuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Silu gqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.